mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 7 2020. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa neCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamakumi mapfumbamwe nevanomwe 97.
Aka ndiko kekutanga tichiona varamaposa vachimira pachena semusambangwena vachitaura kuti nyaya yekodzero dzekuZimbabwe inokosha. Zvoreva kuti iya yainzi quiet diplomacy, kana kuti kutaura nezeve-zeve, kwatsvetwa parutivi. Tava kutanga kuona iko zvino kuti pava nekutaurirana pachena pachivara kuti kodzero ngadziremekedzwe.
Mutungamiri weSouth Africa vaSiro Ramaphosa vanodoma nhumwa mbiri kuti dziite hurukuro nehurumende yeZimbabwe pamusoro pezviri kunetsa munyika.
Saka isu seboka tinokurudzira hurumende kuti zvirongwa zvese zvese zvingava nechekuita nechokubatsira vana veZimbabwe panguva yeCovid ngazvinangane neinfomal sectawo, nokuti ndokune vazhinji ndokuri kuraramira yeZimbabwe. Mari dzatiri kuona dzekubhajetwa dzichitaurwa dziri kuenda kuCovid nemadonation dzatiri kuona ngaabatsire chirongwa ichochi chokuti pamamakets pange pane zvibatsiro zvese zvinokwanisa kuita kuti mainfomal traders ashande pakachena, ashande asingawanikwe arivo vanokurudzira kupararira kwechirwere cheCovid.
Vendors Initiative for Social and Economic Transformation inoti urongwa hwekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 hungadai hwakaiswa pakangodzikwa mutemo unorambidza vanhu kufamba-famba munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vasvika pamakumi mapfumbamwe nevanomwe 97. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika hwakwira kusvika pazviuru zvina nemazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevashanu 4,395. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi nezuro kwevamwe vanhu makumi mashanu nevatanhatu 56. Pavanhu ava makumi mashanu nevana vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Umwe chete akange adzoka kubva kuSouth Africa uye umwe chete akange adzoka kubva kuZambia. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi munyika vanosvika chiuru chimwe chete nemazana maviri ane makumi matanhatu nevana 1,264. Hwekuratidzira pamuzinda weZimbabwe muPretoria muSouth Africa mangwanani anhasi nenguva dza10 o'clock. Pakuratidzira uku panotarisirwa zvizvarwa zveZimbabwe, zvizvarwa zveSouth Africa, masangano anorwira kodzero dzevanhu vezvematongerwo enyika muSouth Africa nevamwe. Kuratidzira uku kwauya zuva rimwe chete mushure mekunge mutungamiri weSouth Africa vaSiro Ramaphosa vadoma nhumwa mbiri vaSidi Mufumadi naAmai Valeka Mbete kuti vaite hurukuro nehurumende yeZimbabwe pamusoro pezviri kunetsa munyika, zvikuru sei kutyorwa kwekodzero dzevanhu. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti zvaitwa navaRamaphosa zvinofadza sezvo vave mutungamiri weSouth Africa wekutanga kutaura pachena kusafara nezviri kuitwa kukodzero dzevanhu muZimbabwe. Munyori mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana havana kudayira nharembozha yavo uye pataenda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. asi tabata ava mavhinga tikatanga nekuavunza pamusoro pezvekuratidzira kuchaitwa mangwanani ano.
Pane urongwa muSouth Africa wekuratidzira pamuzinda weZimbabwe muPretoria unosanganisira zvizvaro zveZimbabwe nevanawo veSouth Africa vakawanda kusanganisira boka rinopikisa reEFF runotungamirwa navaJulius Malema.
Kuratidzira uku kwakanangana nei chaizvo?
Kusimudza nyaya yekuti hurumende yeZimbabwe haifaniri kuregedza mauto vachishungurudza vana veZimbabwe. Uyezve pachikurudzirwa pfungwa yekuti vana veZimbabwe upenyu hwavo hunokosha. Ndodonzvo guru riripo rekuti vekuSouth Africa nevamwe vese pasi rose vari kuona kutambura kuri kuita vana veZimbabwe neudzvanyiriri huri kuramba huchiitwa muZimbabwe, kushungurudzwa kuri kuitwa vatapi venhau vanyori saHope Chingono ari mutorongo izvozvi asi asina mhosva, naJacob Ngarivhume akangotaura kuti vanhu uyai titaure kuti hatidi huori muZimbabwe. Naizvozvo vakashungurudzwa. Zvinhu zviri kuramba zvichiitika pasina matano anotorwa nehurumende yeZimbabwe ekudzima kushungurudzwa kwevana veZimbabwe uyezvewo ekusunga nharadada.
Imimi seHuman Rights Watch muri kuitei pamusoro pezviri kuitika izvi?
Isu sesangano reHuman Rights Watch nevamwe tanga tiri kunyora tiri kukurudzira sangano reSADC, Southern African Development Community, neAfrican Union kuti vataure nezwi guru kushora zviri kuitika muZimbabwe, udzvanyiriri nekushungurudzwa kwevanhu kuri kuitika. Tinotenda kuti nyika yeSouth Africa iri pasi pava Cyril Ramaphosa yatanga kutaura pachena kuti iri kutsutsumwa, iri kugunununa nenyaya yekodzero zvadziri kuitwa muZimbabwe.
Iyo South Africa iri kuitei chaizvo pamusoro pezvatiri kuona muZimbabwe?
VaRamaphosa vadoma nhume mbiri kuti dziende kuZimbabwe kunoongorora kuti ko dambudziko ndereiko, zvii zvingaitwa kuti South Africa ibatsire kupedza matambudziko ari muZimbabwe, uyezvewo kusimbisa donzvo rekuti kodzero dzevanhu dzinokosha.
Kana tikatarisa zvakaitwa nezvisina kuitwa neSADC muZimbabwe kwemakore esapfuura aya, uyezve tikatarisawo zvanga zvichiitwa neSouth Africa pamusoro pezvinhu zvanga zvichinetsa muZimbabwe, munofunga kuti izvi zvaitwa navaRamaphosa zvingabatsira here?
Izvi tinozvitenda zvikuru sei, nekuti akandiko kekutanga tichiona vaRamaphosa vachimira pachena semusambangwena vachitaura kuti nyaya yekodzero dzekuZimbabwe inokosha. Zvoreva kuti iye yainzi quiet diplomacy, kana kuti kutaura nezeve-zeve, kwatsvetwa parutivi. Tava kutanga kuona iko zvino kuti pava nekutaurirana pachena pachivara kuti kodzero ngadziremekedzwe. Tinovimba kuti munhu hurukuro dzichaitwa idzi nenhume dzavaRamaphosa nevamwewo tichanzwa mazwi acharamba achisimuka tigozoonazve shanduko ichibuda muZimbabwe, vana veZimbabwe vaine kodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo renyika dzichiremekedzwa, vachigara murunyararo uyezve mubudiriro nemurugare. Tinovimba zvichaitika izvozvo.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mavhinga, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Sangano rinomirira vanorarama nekuzvibatira mabasa emaoko reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, rinoti urongwa hwakaziviswa nechitatu negurukota rezvemabhizimisi maduku neyapakati amai Simbiso Nyoni hwekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 hungadai hwakaiswa pakangodzigwa mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu, kana kuti lockdown. amai nyoni vakazivisa kuti urongwa hutsva uhu huchange huchisanganisira kuvharwa kwemisika inotengesa zvekudya kwezuva rimwe chete pasvondo kuitira kuti misika iyi ifiritwe nemishonga inouraya hutachiwana hwecoronavirus kusimudzirwa kweutsanana mumisika pamwewo nekupatsanurwa kwakakodzera kwenzvimbo dzinotengeserwa miriwo kuitira kuti vatengesi vapane mikaha pakati pavo Mukuru wesangano revisit vasamil wadzai vanoti dai izvi zvakaitwa kubva pekutanga zvingadai zvakabatsira chose mukuderedza kupararira kwechirwere ichi panosangana nhengo dzavo nevatengi Jonga Kandemiri westudio 7 aita hurukuro navawadzai pamusoro penyaya iyi
zvakatarwa izvi zvinhu zvatagara zvatanga tichitaura isusu seboka revisit kuti hurumende inofanira kupindira kubatsira mainformal traders ari pamamarkets akavhurwa panguva ino yelockdown matraders aya anoda zvikwanisiro zvinosanganisira maface masks sipo yokuti maoko anga achigezwa uye chakakosha kosha nyaya yemvura ngainge iripo pamamarkets iwaya zviri kutaurwa neministry kuburikidza nezvakaparurwa nehurumende zvinhu zvatagara ichitaura seviset kuti zvese zviri kuwanikwa nehurumende mende angava madonations ngauye kumamarkets kune mainformal traders ari kuita basa vobatsirwa kuti vange vachishanda pakachena vobatsirwa kunge vange vachishanda vasingatapuriri macustomers avo chirwere checovid kana kunge varivo vanenge vachiwanika vachibatsiridza kuparara kwechirwere ichi saka zvavangotaura zvinhu zvatagara tichingosimbisa seboka ende tinozvitambira nemaoko marefu zvataurwa izvizvi asi tichida kusimbisa iyo nhau yokuti ngapawanikwe maresources ekuti zvataurwa izvi zvinge zvichiendeka mari dzatiri kuona dzekubhajetwa dzichitaurwa dziri kuenda kucovid nemadonations dzatiri kuona ngaabatsire chirongwa ichochi chokuti pamamarkets pange pane zvibatsiro zvese zvinokwanisa kuita kuti mainformal traders ashande pakachena ashande asingawanikwe arivo vanokurudzira kuparara kwechirwere checovid
imi muchange muchiwaniswa here zvese zviri kutaurwa izvi nehurumende sezvimwe zvayanga ichimbovimbisa kubva patanga chirwere ichi
sokuzva kwamunoita mukomajonga pane zvakawanda zvakavimbiswa nehurumende kubva pakatanga lockdown zvinosanganisira kuti vanhu vari muinformal sector vachawana yavanga vachidedzera iyo kuti cushioning fund zvinongoreva kuti mari yebatsiro kuvanhu vanenge vasingagoni kuzvibatsira panguva yenjodzi yakatasa yatinayo mari iyoyo kutaura kwatiri kuita vashoma shoma vanogona kuti vakaiwana mari iyoyo isusu kana tichitarisa kumamembers edu hapana kana umwe chete akapupura nyaya kuti awana rubatsiro irwowo saka zvimwe chete izvi nenhau iyoyi yekuti pamamarkets pange pachiwanikwa zvibatsiro hapana zvaka zvichiitika hapana zvibatsiro zvanga zvichiwanikwa kubva kuhurumende
imiwo semasangano anomirira ivo vanhu vari muinformal sector zvii zvamuri kuitawo kuti mugadzirise matambudziko iwaya
mukomajonga kana mukatarisa vakawanda vari kuuya vachitaridza kuda kubatsira hurumende kuti tidzivirire kuparara kwechirwere ichi isusu seboka takamhanya mhanya tikaitawo padiki patinogona patiri kutarisira hurumende kuti ichiprioritize nyaya yokubatsira masmes nokuti hazvina zvinotibatsira kuti tirambe tichitaura kuti vanhu ngavarambe vakaitwa lockdown mudzimba izvi chizva kuti vanhu vari kufa nenzara saka hurumende inofanirwa kutomeka shuwa kuti yabatsira mainformal traders ari kubuda yachienda kundoita basa iko zvino tiri kunzwa kuti kune macases ari kuda kutosumuka kune mamwe mamarkets ngatimeke shuwa kuti hurumende inoita zvainofanira kunge ichiita ibasa rehurumende kumeka shuwa kuti zvikwanisiro izvi zvawanikwa ndivo vataura pachena kuti vakukwanisa kuzviita saka isusu seboka tinokurudzira hurumende kuti zvirongwa zvese zvingava nechekuita nechokubatsira vana vezimbabwe panguva yecovid ngazvinangane neinformal sectorwo nokuti ndokune vazhinji ndokuri kuraramira mhuri yezimbabwe
avo vange vari mukuru wevisit vasamuel wadzai vari parunare muharare najonga kandemiri westudio 7 tarisa zviri mumapepanhau anhasi Newsday rine mashoko ataurwa nemunyori mukuru webato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress vaS Magashule avo vanoti bato ravo richaita musangano wekukurukura pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe. Financial Gazette rinoti makambani anotengesa dzimba dzekugara nedzekuitira mabasa ave kuremerwa zvakanyanya nekuipa kwakaita mamiriro ezveupfumi pamwe chete nemutoro waunzwa munyika nechirwere checovid-19. MuZimbabwe Independent mune nyaya yokutemerwa zvirango neAmerica kwakaitwa vakuda kwashetagwirei pamwe chete nekambani yavo yeSekunda Holdings vachipomera mhosva yeuori nokutsigira hurumende inonzi iri kutyora kodzero dzevanhu. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadiko vashamarari vestudio 7 nevateereri vayo zitandeti kwachituva ndiri paSA. Ndatoshamisika nemashoko avamangwana. Ndinokumbirobvunza vamangwana kuti nhaye vamangwana muri munyika ipiko? Hamuonewo zviri kuitika here? Kana musingaone bvunza yakaisu tiri kuona tikuzive kuti chii chiri kuitika. Vamangwana munotoshamisa ii. Vanhu vari kutambura motodaidza vamangwana hei, mashoko enyu haataurwi nemunhu mukura ii. Nemo vestudio 7 munatsvagawo vanhu vamunotaudzawo nyore zanupepa. Wozove zanupepu ka? Havazivi zvavanotaura. Havatozivi. Ungati vanogara kunyika kwavo vega. Ndatenda hangu.
Ndinokwazisaiwo vestudio 7. Zvinotaura nonzi mangwana unonyatsaona kuti hasha dzacho dziripo ndedzekusada kubva pachigaro. Hasha dzekuziva kuti Zimbabwe tiri kuita corruption asati tobva pachigaro. Vanonyatsaona kuti vanhu vari kuguta kuita kushushira kuguta chaivo. Ungaita hasha uchiti hapana kuchorwa kodzero dzevanhu kuZimbabwe idzi dzichichorwa. Mangwana itaiwo semunhu mukuru kuti kutaura semunhu asina kudzidza. Makuonaka kuti nyika dzisi dzakuzviona naSouth Africa nani kuti muZimbabwe mukuchorwa kodzero dzevanhu. Ibvaibvai pazvigaro taneta isu taneta taneta mamangwana taneta. Ndiitwawo Zimbandi ndiri kuFlesburg South Africa.
Studio 7, makasimba here vashamarari vedu apo munotipa nhau dzinotifadza chaizvo nguva dzose. Murikutaura naGeto pano paJoburg apa patendisa apa. Ndachidamboti ndimbotaurawo panhau yavamangwana ava. Vamangwana ava vanotaura zvavanoziva hera. Ndinoona sokuti wedhiro kuti abuse havazivi zvarinoreva. Nokuti nyika yese hapana munhu asingazivi. Isu kuzotouyawo kuno kutooma kwazvo munyika medu vachitaura zvokuti human rights hakuna munhu ari kuabhuziwa muZimbabwe. Hamene kuti varikuda kutaura kuti chiyapo. Yes, maZimbabweans angatadza kutaura kuti kuabhuziwa. Ndinoda kuti kana ukatongozikanwa pauri chatochayawo kutotorwawo kutendwa newe inonotongonyudzwa dei ranga riri vhidhiyo ipapa patisingatori rekodhi ipapa bhozi yaitozova kuti chero nemhuri dzedu kumusha kuZimbabwe dzaitopinda mawana isu vacho taitozova kuti tinogona kutoteverwa zvechero kuno bhozi vakomana vachonaka kana ukaona purezidendi wotaura kuti maoppositions anosina kurangwa sematororo zvirei chunhu izvo Zimbabwe yeshe takuvara. Takuvara hatizi kuti tichararama here kana kuti tinongofawo zvakangodero. Ndinotenda vahwande musimbisa vamwe venyu vese papapo vana Blessing vana Jonga.
Makadii pastudio 7. Ndinomhorosa vashamarari vose vepastudio 7 ndichiti makadini veduwe uye tingafara nezvarongwa naprezidendi weBotswana dai hazvo Mwari agona kuti zviitike hazvo nokuti vasikana navakomana muriko kuAmerica uku zvokwadi zviri kuno zvakaoma uye tayaura enda tichazivikana neromuromo kana kuti kuti hurumende yaidhiri kufungei kana kuti kupererwa namazano here kana kuti kuita sei hatisha husisi maponde gwari kuitwa vanhu mashakadzi gwari kuitwa vanhu vana ma 23 years kuti uti chii kana kuti uti chii kana kuti mweya humondi mweya wugororo wapinda muzanu PF asi hazvitika namadzino kuti zanu PF yagara yakadaro kubva kare nakare asi dai president weBotswana agona hake kuti aindise nyaya iyi kwaanoda kuindisa pamwe zvingabetsera vana veZimbabwe uye tatambura veduwe tashungurudzika veduwe ko kana vachiti muZimbabwe hamuna crisis vanoreveiko vanhu veZanu PF nokuti vana hopewo vakasungwa kuti vabudisire huori uhu hwadai kutekeshera Zimbabwe yose vanafadzai maeri vakasungwa nokuda kwokuti varatidzira kuti hatisi kufara nezviri kuitwa nehurumende yamunangagwa vana vangaruvhume nhasi vakatadza kupawa mari yebhel saka chavanoti kuya muZimbabwe hamuna crisis vanoreveiko vanhu ava naiveduwe
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro pekusununguka kwezvitendero
mumashoko akaturwa mudunhu reOhio pamusoro pekusununguka kwezvitendero nguva pfupi yapfuura gurukota rezvekudzidzana kuAmerica nedzimwe nyika vaMike Pompeo vakatsanangudza zvitendero serusununguko rwekutanga pakatariswa zviri mubumbiro remitemo yenyika vakati kuremekedzwa kwepamusoro kwekodzero idzi dzisingatorerwe munhu kunopa gwara rehurumende yedu vapompeyo vakati rusununguko rwezvitendero ruri kuiswa panguva yakaoma pasi rose vapompeyo vakati vanhu vana pavanhu vashanu pasi rose havasi kuwana rusununguko rwekufarira zvitendero zvavo vapompeyo vakati kuti magariro evanhu asimudzirwe kuitira kuti vanhu vave nekodzero dzokuita zvavanoda America iri kushandisa zvose zvainokwanisa kusanganisira kudoma nyika dzose dzinotyora kodzero dzakakosha idzi
We called out China's war on faith its mass detention of Uyghurs its godless decisions to replace church displays of the Ten Commandments with words
takataura pachena hondo iri kuitwa nemachina mukurwisa zvitendero kuisa musungwa vanhu vari maUyghurs kushora mwari nekubvisa mashoko ari mugwaro reTen Commandments achitsiviwa nemashoko emunyori mukuru weChinese Communist Party vaXi Jinping uye hatina kuramba takanyarara pazvakaitwa
mumakore maviri apfuura bazi reAmerica rezvekudzidzana nedzimwe nyika rakaita misangano miviri yemakurukota iine chinangwa chekusimudzira kusununguka kwezvitendero vakuru vakuru vezvitendero munyika dzepasi rose vakaungana vaine chinangwa chekudzivirira kodzero yezvitendero pasi rose America yakazvipira kuchengetedza zvitendero zvevanhu vepasi rose iyi inhaka inodadisa yakasiyiwa nevakatanga kuwanira nyika ino rusununguko avo vakavaka America vaine donzo rekuona kuti vanhu vemuAmerica vachengeterwa kodzero dzavo dzisina ani anodzibvisa uye izvi zvikaiswa mugwaro rakashandiswa mukuzvipa kutonga kweAmerica reDeclaration of Independence pamwe nebumbiro remitemo yenyika vakadaro vapombeo gwara redu rinobata nyika dzekunze rine musimboti waro unobva mukunzwisisa kodzero dzose vakadaro vapombeo kuzvipira kwakadai ndiko kuri kupa kuti tive jena guru murusununguko pasi rose imba yedu inobata zvekunze yakavakwa panzvimbo yakasimba pakatariswa zviga zvakashandiswa mukuumba nyika yedu
uh, ayo ange ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro pekusununguka kwezvitendero. You don't love me anymore. Sie zvunguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vanodoma senhumwa dzavo vaSidney Mufamadi naAmai Baleka Mbete kuti vatangidze hurukuro nehurumende yeZimbabwe pamusoro pezviri kunetsa munyika. Vendors Initiative for Social and Economic Transformation inoti hurongwa hwekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 hungadai hwakaiswa pakangodzigwa mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kana kuti lockdown. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soko isika.